taitatsaona yebus accident pabondera na bhazi reZupco neHonda Fit pa209 km peak Harare Blawai Road pajoni goko tenofu takatarisana nenonzi yokwekwe Truckers Inn. Pari kunzi Honda Fit yanga ichibva nekuHarare direction, iri bhazi reZupco richibvawo mukwekwe richienda kuHarare. Saka pari kunzi weHonda Fit apinda muleni encroached muleni yebhazi, ndokubva bhazi driver aedza kuti amunzvenge. Saka Honda Fit yazorovera pavhiri rekumasure rebhazi ndokubva yarola 3 times, saka pavanhu 3 vanosanganisira driver. Bhazio razorovawo muti ndokubva razonorova imwe kombi yanga iri parutivi musina munhu, yanga ichitenga mavise ndobva razonorova imwe kombi yanga iri parutivi zvekare pane vanhu vanga vachitakura makofi. Saka mubhazi mafa vanhu 3 ipapo, umwe azofira kuchipatara. Tichireva kuti vanhu vese vafa 7.